Vashaura nevatorwe naumu Harare nhasi, mutungamiri weMKD vaSimba Makoni, vati veruzhinji vari kugara vachitya nyaya dzemhirizhonga munyika, uye hapana chati chaitwa nehurumende iyi, chinoita kuti sarudzo, idzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa, dzigoitwa zviri pachena. Vamakoni vati misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika inofanira kuzadziswa kuitira kuti sarudzo idzi dzifambe mune zvakanaka. Vati mashandiro evari muchiuto anofanirwa kuvandudzwa maererano nezviri muchibvumirano chezvematongerwo enyika cheglobal political agreement kuitira kuti vari muchiuto vasave nechekuita nenyaya dzesarudzo.
Misariridzwa imwe ndinoona ichinetsa, asi zvinoda kuitwa kugadzira nyika kuti iwe nesarudzo yakachena isina kutyisidzirwa kwevanhu. Izvo zvinogona kuitika munguva yatinayo, angave kusvika muna June kana kuti kusvika muna October, kana vanhu vakazvipira kuti vanoda kuzviita. Dambudziko ratinaro nderekuti ava vari kuzviti vatungamiri vedu kwemakore mashanu kubva muna 2008 havana kumbova nemweya wokuda kugadziridza nyika kuti iterame, nendaa yekuti vanoziva kuti nyika ikaterama zviri kuvatorera masimba avari kushandisa kudzvanyirira vanhu. Ndosaka vasina chido chekuzvigadziridza izvozvo. Asi kana vakazvipira kuti vazvigadziridze zvinogona kuitika. Uyezve tichishanda tese tisingangomiriri munhu umwe kana kuti vanhu vatatu, mushandira pamwe wakanaka mumusha nguva dzese.
Mashoko ava Makoni anotsigira gwaro rakaburitswa nezuro nesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute, iro rinokurudzira kuti vechiuto nemapurisa vasapindira munyaya dzematongerwo enyika. Mukuru wesangano iri vapedzisa iruhanya vakati vezvematongerwo enyika, masangano akaita seSouthern African Development Community SADC pamwe neAfrican Union AU vanofanirawo kutaura nevakuru vemapurisa nemauto vachivaudza kuti vasiyane nezvematongerwo enyika uye kuti vaite basa ravo rekudzivirira nekuchengetedza runyararo munyika.
Saka isisu taita bepa iri kuti tipangidze hurumende, tipangidze SADC, tipangidze AU, kuti isisu seZimbabwe Democracy Institute hatisi kuti tinoda kuti ngana wokumauto adzingwe kana kuti ngana wokumauto adziswe paiswe ngana kana kuti vadzingwe kana kuti vashungurudzwe. Hazvizvo zvatiri kutaura. Tinoremekedza mauto edu, tinoremekedza kuti nyika inofanira kuva neZimbabwe National Army, ende tinoremekedza institution iyeyo. Asi tiri kuti mauto ngavashande vachitevedzera Zimbabwe Defense Act, ngavashande vachitevedzera bumbiro romutemo wenyika rinotaridza kuti havafani kushanda vane divi ravakarerekera.
Mashoko avaruhanya ayo ari kutsigirwa navamakone nhasi anonongedza kudambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa munyika. Kunyange hazvo paine dambudziko iri, iro riri kukonzerwa nemauto, vasori nemapurisa, vamakone vati sarudzo dzinotofanirwa kuitwa gore rino kunyange zuva rikabuda nekumavirira.
Asi chinhu chikuru chandinoona chinobatana neupenyu hwevanhu veruzhinji zvisinei kuti mutemo uri kuti kudii, ndechekuti tiwe nedare reparamende idzva munove ndiwo muchazobva hurumende yemakurukota itsva. Sarudzo inofanira kuitwa apo nyika inonga yaterama zvekuti vanhu vanosarura vavanoda pasina kutya, pasina kuvhundutsirwa. Izvi ndo zvisungo zvakapinda mapoka matatu ari muhurumende yomubatanidzwa muna 2008 pavakanyora gwaro reglobal political agreement, vakazorisimbaradza neroadmap kusarudzo yakachena. Izvozvo ndo zvavanofanirwa kuti vashande vaite kuti nyika igopinda musarudzo zvakanaka, tigoshaya zvekudzokorora zvakaitika muna 2008 nemamwe makore ekudzoka kumasure. Ndopane basa guru ipa reutungamiri hwenyika.
Asi vati nekukwegura kwaita mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, havaoni veruzhinji vachivavhotera musarudzo dziri pachena.
Nyange vasati vasvika 89 vaMugabe vanga vasisasarudziki muna 2008, ndosaka vakadyiwa. Saka kuti tizowedzera mamwe makore futi kubva pana 2008 zvinonetsa. Asi mubvunzo ungawewo kuti ivo chaizvo chavari kunyanya kutsungirira kuda kuramba varipo chinombove chii? Vamwe vanasekuru vane shuviro yekunozorora vachizeya nhoroondo dzekwavakabva nezvavakaita, vachibatsira vazukuru kutora unhu hwakanaka. Ivo chiri kungovatsungurisa kuti vangoti handiende. Chinofanirwa kutsvagwa ichocho zvakasimba. Asi kusarudzika, vakatorega kusarudzika kare muna 2008, ndosaka vakadyiwa.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo riri kuenderera mberi nenhaurirano dzekuumba mushandira pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevasiri mune zvematongerwo enyika nechinangwa chekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
handigoni kukupai kuti dzava pakati kunze kwekuti dziri kuitika kuvanhu vakasiyana siyana vane shungu yekuti dai nyika yedu yagadzikana, dai sarudzo dzinotevera dzikaitwa murunyararo, uyezve kuti zvichabuda imomo zvigotipa vatungamiri vanoda kushandira vanhu, kwete vatungamiri vanoda kushandirwa nevanhu. Ndo nhaurirano dziri mudariro, dzine vakawanda vari kudzifambisa nenzira dzakasiyana siyana, nendo yekuti idzowo nhaurirano dzacho dzine ndima dzakasiyana siyana, asi dziri kupfuurira mberi.
Vamakoni vati bato ravo riri kugadzirira kukwidza musarudzo ndokunge zvinoita kuti sarudzo dziri pachena dziitwe munyika zvazadziswa. Panyaya yehupfumi, vamakoni vati hurumende inogona kusimudzira hupfumi hwenyika kana ikaumba zvirongwa zvehupfumi zvakanaka uye kuzvitevedzera zvizere. Hurumende inoti ine chinangwa chekuti hupfumi hwenyika hunge hwasvika pamabhiriyoni zana emadhora panosvika gore ra2020, asi vamakoni vatiwo nyaya dzeuori dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti hupfumi hwenyika husimukire, vachiti chikiribidi ndicho chiri kuwisira pasi hupfumi hwenyika.
Iyi hurumende yatinayo parizvino yatoratidza mumakore mana nekuraudzira kuti haikwanisi kusimudza hupfumi hwenyika yedu, nyange kuti hudzoke pahwakanga hwava muna 1998 kana kuti 2000. Saka kuti igozohusvitsa pa 100 billion, handioni vachizvigona izvozvo.
Vamakoni vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2008 vachitsigirwa neMDC yaitungamirirwa navaArthur Mutambara. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuondomoka pakatanga hurumende yeZANU-PF kubvuta minda kuvarimi vechichena muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.